Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 24 Gumiguru 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Unoziva kuti ripoti resatagi rakataura iro kuti maelections haana kutevedzera mutemo wenyika nemastandards arimo muregion nemucontinent and of course globally. Saka with having my engagement, we had my engagement in relation to nyaya yesarudzo dzakaitwa muno muZimbabwe musi wa23 nemusi wa24 August.
Bato guru rinopikisa Citizens Coalition for Change rinoti rinogara richitaura nesangano reSADC pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika.
Chikuru chinotirwadza, chinobata, tinonyanya kubata inyaya yokuti masarudzo hazvina kuitwa zvakanaka. Sarudzo hazvina kubudisa zvido zveruzhinji.
Nhasi mamwe mapoka anomirira zvizvarwa zveZimbabwe kuSouth Africa, masangano akazvimirira nevanhuwo zvavo vane kunyunyuta nemafambiro akaita sarudzo munyika vari kuratidzira pamusoro penyaya iyi.
Pese panoitika mariro, hurumende inofanira kunge iri involved. Ndakaona umwe recently munhu akati, ndakabata cholera. Ndakataenda kurufu rumwe munhu wekwaMarange. Ndoka ndakabva ndane cholera, pakatofa vanhu vanosvika kana 10. Vanga vaenda kumariro iwayo. Hurumende inofanira kupindira, vanofanira kusupervisa every funeral.
Hurumende inoti chirwere checholera chiri kupararira zvikuru munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato guru rinopikisa Citizens Coalition for Change rinoti rinogara richitaura nesangano reSADC pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika, richitiwo rinokwanisa kuitawo hurukuro nebato reZANU-PF kuti vawirirane pamusoro pezvinhu zvinofanira kugadziriswa munyika. Mutevedzeri wemutauriri weCCC vaGift Ostalos Siziva vaudza Studio 7 kuti bato ravo harisi kunyoresa vanokwikwidza musarudzo dzemabuy elections nekuti nyaya iyi iri kumatare. Vati CCC inotaura neSADC nguva dzose uye rinokwanisa kuita nhaurirano nemamwe mapato pamusoro pekugadzirisa zvinhu munyika kusanganisira kuitwa kwesarudzo dzakachena munyika.
Isu sebato reCCC takanyorera SADC and we've been engaging SADC on different levels, in different organs, tichitedzera zvinofanira kuitwa mairana nesarudzo dzakaitwa. We've had mass meetings nedzime nhengo zeSADC in relation to nyaya yesarudzo dzakaitwa muno. Munoziva kuti ripoti reSADC rakataura iro kuti maelections haana kutevedzera mutemo wenyika nemastandards arimo muregion nemucontinent and of course globally. Saka we've been having my engagement, we had my engagement in relation to nyaya yesarudzo dzakaitwa muno muZimbabwe musi wa23 nemusi wa24 August.
Sekuona kwenyu vaSiziva, chii chakakosha chinofanirwa kuitwa panguva ino kuti zvinhu zvigadzirisike, kuti zvinhu munyika zvifambe zvakanaka?
Chinhu chakakosha chinofanira kuitwa ndechekuti vanhu veZimbabwe vese tinofanira kubata pamwe chete kuwirirana nekugadzirisa nzira yekuti ite rescue Zimbabwe from the political crisis yatiri kusangana nayo, so that pave neposition yemaZimbabweans. Munoziziva kuti nyika yese pane sungawirirano mairana nesarudzo kuti hazvina kuitwa zviri pamutemo uye hazvina kuita produce the legitimate leadership inofanira uye ichitungamira nyika. Ndomutambudziko uri kuitika muZimbabwe. Ndosaka muchiona zvinhu zvese zvisiri kufamba nenyaya yemaitiro yatinoita sarudzo. Ende kune nyaya dzinenge chinetsa. Of course ZANU-PF ichatry kuti itadzise ma leaders emuregion kuti vaonese maonero akabuda mu SADC mission observer report kuti sarudzo dzemuZimbabwe hazvina kuita pamutemo. Ndonyaya iripo ende ndonyaya inofanira kugadzirika. Zvekuda kutenga vanhu kana kuda kutaura ime story, dambudziko riri muZimbabwe inyaya yekuti muno muZimbabwe hamuna kuitwa sarudzo zviri pamutemo ende ndonyaya inofanira kugadzirwa.
Vasiziva, munoona sekuti SADC ingabetsera here panyaya dziri kunetsa muZimbabwe?
Chokwadi, SADC inofanira kutibetsera, isu tofanira kuzvibetsera semaZimbabweans. Saka inenge iri multifaceted program inofanira kuitwa kuti basa veSADC vachitaura vachitibetsera satete wedu wemuno muSADC. Tinofanira kuti isu tichitora the necessary steps semaZimbabweans kuti gadzise nyaya yekuti muno muZimbabwe muite utungamiri wakabva wana, kwete utongi usina kubva kuvanhu, utongi una kupinda nenyaya yekuti vanenge vachishandisa chisimba. No nyaya inofanira kugadzirwa so that there is peace in our country, so that we are able to build our country, so that we are able to build our economy. Nekuti tambudziko ratinaro munyika muno inyaya yekuti if we are not fixing our politics, tinoramba tine dambudziko munyaya yeupfumi hwenyika. Nekuti ndokunobuda mabasa yana corruption, ndokunobuda nyaya dzeviolence, nyaya dzemanipulation, nyaya dzerigging. Inyaya yekuti tine utungamiri unotya kunzwa inzwi remaZimbabweans, kuti maZimbabweans ndoupo anofunga kuti anofanira kutungamira nyika yeZimbabwe tichienda mberi.
Iyo CCC iri kutaurirana here neZANU-PF vasiziva?
Nyaya dialogue takataura isu ya open kuti muno muite a political settlement kuti wirirane kuti ndezvipi zvinhu zvatinofanira kugadzira so that when we have a fresh election munyika muno tiwane sarudzo dzinenge dzine kuwirirana pakati pemapartis akasiyana. Again it is scaffolded neSADC. Tive again involvement of the church, this is society, madzishe vavari involved, tiwirirane kuti tinoshanda se tichienda musarudzo so that tisaite maproblems esarudzo dzataka. Munoziva kuti pasarudzo dzatapfuura idzi manga mune nyaya dzemhirizhonga, manga mune nyaya yevanhu vachinyimwa chikafu kuti vanosapota CCC, nyaya yeabuse of the traditional leadership. Tinofanira kusiya madzishe vaite kutungamira nemasimba wanawo anopiwa nedzinza, kwete kutipinze nyaya dzematongero enyika munharaunda. Zvinhu zvese zvinofanira kugadzirwa tapinda nepolitical settlement, toita sungawirirano, tokasisa nyaya izvo, tozoenda musarudzo tine kuwirirana on the conditions, tinowirirana, tine kuwirirana on the environment yethe election, so that tikabva musarudzo tinogona kugona kuti a winner owana kukorokotedzwa neuyo anenge asina kuwina. Ndo democracy, ndo what we expect in a new Zimbabwe.
Mutevedzeri wemutauriri weCCC vaGift Ostalosisiva vari parunare neStudio 7. Vasiziva vati mutauriri weSADC amai Barbara Lopi neZuro vakaudza Studio 7 kuti musangano mukuru weExtraordinary Summit wange uchifanirwa kuitwa mangwana chitatu wave kuzoitwa pane rimwe zuva risati ratarwa. Zvichakadaro, mukuru muhofisi yezvekubudiswa kwemashoko muZANU-PF vafarai marapira vanoti Zimbabwe yakaita sarudzo ikakunda ZANU-PF ikakunda, vachiti bato ravo harirambi kutaura nemamwe mapato sekuona kwatinoita nekuvepo kwegungano rePollard.
Vamunangagwa mutungamiriri wedu munhu agara akavhura magonhi ake kuti vanoda kuti vauye vachitaurirana vanouya. Ndokusaka makaona vakagadzira Pollard patakamboita maelection akapfuura. Asi pari zvino ivo vamunangagwa nebato redu reZANU-PF harina wariri kutsvaka, nekuti takaita maelection edu, maelection edu akagamuswa nomunhu wose nekuti hakuna munhu akaenda kumatare. Asi kana pano vanenge vachida kukurukura nesu, vamunangagwa vanogara vachitaura kuti my doors are always open, magonhi avo akavhurika. Asi isu seZANU-PF hatina watatichitsvaka kuti titaurirane, nekuti kwatiri zvose zvakamira zvakanaka. Asi kana kuna vanenge vachida kutaurirana nesu, aiwa niko yedu akazaruka ngavauyawo.
Mukuru muhofisi yezvekubudiswa kwemashoko muZANU-PF vafarai marapira vari parunare kuHarare neStudio 7. Mamwe mapoka anomirira zvizvarwa zveZimbabwe kuSouth Africa, masangano akazvimirira nevanhuwo zvavo vane kunyunyuta nemafambiro akaita sarudzo munyika, nhasi vari kuratidzira senzira yekusvitsa zvinyunyuto zvavo kuutungamiri hweSouth Africa nepasi rese jekerere, vachiti nyaya yemafambisiro akaitwa sarudzo dzakaitwa muna Nyamavhuvhu haasati yagadziriswa. Kuratidzira uku kunonzi kuri kutanga nenguva dza10 o'clock mangwanani ano pamuzinda weUnion Building. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata mukuru wesangano reSADC Citizens Democratic Society vaTrust Ndlovu.
Ndizvo chaizvo tichabva kundotaurirana navanobata nemutemo kumapurisa vekanzuru, mapurisa hurumende, mapurisa eprotocol namamwe vakuru vakuru vanobva kumadhipatimendi akasiyana-siyana esecurity. Iyo stakeholders yatingati kumusha kwedu uku inenge ichinzi joke, asi iyo kuno uku yakatisiyani marongero ayo nemamiriro ayo. Tichaita kuti tiite kutaridzira kuti kuite musi wechipiri wacho.
Chamuri kubata imi chikurukuru chamuri kuti ndo chinangwa chechiitiko ichi ndechipi?
Chikuru chinotirwadza, chinobata, tinonyanya kubata inyaya yokuti masarudzo hadzina kuitwa zvakanaka. Sarudzo hadzina kubudisa zvido zveruzhinji. Sarudzo dzakaitika pasi pechimiro chisina kusununguka. Izvozvo zvakaonekwavo nemaobservers akauya esati vakanyora zvavakanyora vachiratidza kusafara nezvakaitika. Zvakataurika paripoti yavo. Tiri kuti izvozvo tinokumbira kuti SADC iyo ikwanise kutora zvinhano neripoti, itaure kuti chii chingaitika, chingaitiwa nokuda kwaizvozvo.
Ngati tarisewo kuti iko kuratidzira kwamunoita muri kunze kwenyika, tiri kuona iko zvino muri kuSouth Africa, zvinobatsirawo nenzira dzipi kumatambudziko ari muZimbabwe?
Chitiva Ramaphosa mukuru mukuru, munhu wanotungamirira nyika inoupfumi, nyika inoremekedzwa nedzimwe nyika muSADC. Saka shoko ravo zvavanotaura nezviito zvavo zvinoita kuti vamwe vakasire kunzwisisa. Ndosaka chiti aiwa Ramaphosa, izvi zvekuti mungomhanya muchindobvumidza muchirumbidza zvakaitwa nehurumende kana kuti zvakaitiwa neZEC moti imwi zvakanaka, asi SADC ichiti hazvina kunaka. Tinoti tokumbira kuti mufambidzane nezvakataurwa neSADC. Fambidzanai nezvakataurwa neSADC sezvo muri nhengo yeSADC, sezvo muri mukuru. Uyezve izvozvo zvichaita kuti nyika yedu igadzirisike. Ikagadzirisika nyika yedu, tinokwanisawo kuti zvizvarwa zvomuZimbabwe zvidzokere kunyika yazo.
Tapabata apo, ndingada kupedzisira ndichitsvaga kuti kuseri kwekuratidzira kuchaitwa uku, zvamuri kushuvira kuti zviitike ndezvipi?
Zvatiri kushuvira kuti zviitike zvimwe zvachona ndizvozvo zvokuti Ramaphosa kana vasangana navamwe vavo ngakutaurwe inonzi SADC Summit. Ngakuitwe SADC Summit vabudise maresolution anogadzirisa nyika yedu. Isisu tiri kuti sezvo kodzero dzenyu, sezvo sarudzo dzisina kufamba zvakanaka, hakuna sarudzo yakaitika kuZimbabwe. Tinoda kuti titange sarudzo kutswa, tigadzise. Kana vatadza kuti kuitike sarudzo, ngakuve nenhaurirano yokuti kugadziriswe zvakakemesa musoro, zvakakonzeresa kuti musoro uteme. Zvinova zeki media reforms dzatinokumbira nezvimwe zvakadaro kuti zvigadziriswe, kuti kana kwakuitwa dzimwe sarudzo dziitwe zvakajeka zvinozoita kuti neSADC iipevo ripoti yakanaka.
Avo vange vari mukuru wesangano reSADC Citizens Democratic Society vaTrust Ndlovu vari parunhare kuPretoria, South Africa, naEvans Zininga weStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti chirwere chekorera chiri kupararira zvikuru munyika. VaMnangagwa vanovimbisa kuti hurumende yavo ichachera zvibhorani munzvimbo dzakawanda munyika. Parizvino korera yava mumatunhu gumi munyika yose uye yauraya zana revanhu vamwe zviuru zvishanu vachinzi vane chirwere ichi. Tabata nyanzvi mune zveutano uye vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera tikatanga nekuvabvunza kuti chirwere ichi choitwa sei.
Utachiona wekorera unobva mutsvina. Saka chinhu chikuru chatofanira kuzana ndechekuti hurumende ngaitsvage nzira yekuinterrupta yokukonesa utachiona kuti ufambe kubva mutsvina kuenda mvura inonwa nevanhu. Utadze kufamba kubva mutsvina uchienda pamaoko evanhu, nokuti even pakukwazisana paya togona kukwazisana tichipana korera. Saka zvatakamboona zvakamboitwa in the past zvakashanda. Inyaya yekuti tofanira kuva neinformation. Takamboita korera command and control center gore riya kuna 2008-2009 korera yanetsa. Inyaya yekuunganidza health information. Toziva kuti information inobva yese kumadistricts nekumavillages iri kusvika. Hurumende yoziva kuti pachaputika chekorera ndepakati. Yotageta nzvimbo dzese dzine korera vachiziva. Matagesi acho vanenge vachiita chii. Takaona paya kuchitestiwa maballs ese, like muHarare mune maballs mazhinji ari contaminated neutachiona. Mamwe akavhariswa. Takaona pachidistributiwa mushonga wakafanana newater guard kana any other sterilizer yemvura yekunwa. Zvichidistributiwa kwese kune korera mvura ichi, vanhu vachinwa mvura yakacheneswa nemushonga. Takaona hurumende ichipindira pakusupplya mvura kunzvimbo dzisina mvura nemabhauza and so forth, making sure kuti munhu wese anokwanisa kugeza maoko pese paanodira, pese paabva kutoilet, pese asati adya, asati amhorosa vanhu, munhu ngaagara akageza maoko ake akachena. Inyaya yesupply of clean water.
Dr. Madzorera, hazvina kugosha here kurambidza vanhu kuti vasaungana?
Pese panoitika mariro, hurumende inofanira kunge iri involved. Ndakaona umwe recently munhu akati, ndakabata korera. Takataenda kurufu rumwe munhu wekwaMarange. Ndokwandakabva ndava nekorera, pakatofa vanhu vanosvika kana gumi vanga vaenda kumariro iwayo. Hurumende ndipo inofanira kupindira. Vanofanira kusupervisa every funeral. Especially inosuspectwa kuti munhu yaafa nekorera, vosupervisa voona kuti izvo mahygienic standards ari kuchengetedzwa panzvimbo iyoyo kusvika rufu rwapera. Vanhu vachidya zvinhu zvichipisa kwete kudya zvinhu zvapora and so forth.
Sei chirwere ichi chichiramba chichinetsa kudai, Dr. Madzorera? Iyo korera yakagosha zvakadini kudzivirira?
Korera chirwere chisinganetsi kucontrola, nokuti tinoziva macontrolerwo acho. Nyaya inyaya yokuita deploy maresources towards macontrol measures ekorera kunzvimbo dzine korera. Hurumende ngaiise mari nehuman resources kunzvimbo dzine korera kumeka sure kuti vanhu vese vanowana mvura yakachena. Mumacities, aiwa mvura ngaichenewo mumacities. Ngavagadzirise. This is a long-term strategy. Nyaya yekuti mvura inonwa nevanhu ichikontaminatewa painokrosana nemasewage pipes inyaya inofanira kunge yakapera kudhara. Hurumende ngaimeke shuwa kuti izvozvo zvapera.
Avo vanga vari vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vari parunhare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Zimlife.com rinoti hofisi yaAuditor General haina vashandi vakakwana, richiti muhofisi iyi munodiwa vamwe vashandi 125. Hofisi iyi, iyo inotungamirwa naamai Mildred Chiri, ine mbiri yokurwisa huori. MuNewsday, hurumende yaudza mauto nemapurisa kuti agare akagadzirira kumisa kuratidzira kunonzi kuri kurongwa nebato reCCC. Bato iri rinonzi riri kuronga kuratidzira pamusoro pesarudzo dzarinoti dzakabiwa neZANU-PF. MuNewsday makare, vanhu gumi nevana vakasungwa muna chikumi gore rapera vakamiswa mberi kwedare nezuro vachida kuti vabviswe parimand. vanhu ava avo vave kuzikamwa nerekuti Nyatsime 14 vari kupomerwa mhosva yekuita mhirizhonga panhamo yaMo Blessing Ali. Vachadzoka mberi kwedare mangwana chitatu kuzoudzwa mutongo wekuti vachabviswa parimande here kana kuti kwete. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Chamisa chamisa chamari izvi kunonoka, izvi kunonoka zveextra summit yenyu. Munoti summit summit vachagara heads of state, iwe chingoita zvinhu zvinofanira kuti zviite semukuru apa chamari. Chimbototungamira chamari hondo chai chaende zvakuti mudanyika idi because patoipa patoipa komana kutoramba chingoita zvavanoda muti toripola vanhu vatingoadhaptwa vanhu vatingofa makangotarisa. Kana zvakunetsa vakuru haasiya henyu hationi zvimwe tipurambe pajobega
pastudio 7 pastudio 7 apo ndibaba abhi makadi nehenyu avashamarari nehama dzose dzakateerera. Ndinoda kumbokupai somufananidzo nhasi. Isu taivapfuyi vamadhongi. Mukaona dhongi rikapenga riri pamusha rinoruma chero neimbwa nomuridzi waro chaivo chaivo. Chinenge chaachibhebhenenga ndozvafanana nezano. Iri kungotaswa pese pese, hapana paichatombotichasiyapo. Inyaya yekuti havachazivi zvokuita. Structure tinoziva kuti haina structure kutaura kwavanoita tiriposi. But kubvanyangura kwaandokiita kwachoka hakubatsiri nokuti vanhu vakadzidzawo izvo vanhu vanoziva zvavanoita. Ipaivo new age mukana wokuti vatonge nyika iyi kwete kuti murambe muripo. Hapana zvamuchakwanisa kuita. Onai vamwari kudonha vari pamaaningi vari pamastendi vachitaura kuchembera uku bvumai kuchembera vakomana makuru amakweguru achisiri avadiki.
Mamuka seiko, mamuka seiko, muri yeZimbabwe anokwanisa ndi mufundisi mwoyo kwamuri matima nenyika muri sei. Tinongotaura nezvenhau yeoperation dhudhula iyo yatakanzwa kuti mevhiki mwedzi uno mavhiki apera yakabuda pachena yakazvinyoresa mukuti ichava yechikwikwidzawo musarudzo dzegore rinouya sepati yematongero enyika. Taizvo ndokwa zvichasvika asi zvazvo hazvina kwazvinosvika, hazvina maturo. Zvavari kufamba ida kuvharisa mashopu vachida kutsvaga rutsigiro atione vachibudira vachiwana kana vanhu vakawanda. Uye funda kutaura nezvenhau yesouth africa iyo inonzi road accident fund kana kuti rafu iyo inoti kana vanhu vachinge vakuvarira mudzirodhi kana vafira mudzirodhi vanobhadhagwa mari. Yakauya nemutemo wekuti aichabhadhari maforena ose kunze. Vavangagona kubhadhara ndevanhu vanonge vane inshuwarenzi dzavo. Zvatiriwa zvii zvinhu zvatinoda kushora zvikuru, nokuti kana iri nhau dzemurod vanhu vese vanoparticipata kutenga mafi kutengawo magirosa zvakasaifa mudzirodh idzodzo.
Chandinongoda kuti ndizivise mhuri yeZimbabwe pamusoro peushamwari hwaRamaphosa naMnangagwa. Ushamwari hwechitsotsi uri kuitika. Nyika yeZimbabwe iri kuzviona ende iri kuzviziva, kunyange zvaro zveSouth Africa zviri kuzviziva. VaRamaphosa vari kutraya kuda kuwigiridza vaMnangagwa, kuwigiridza ZANU-PF. Zviri kuonekwa nenyika dzese. Saka kumagumo chichaguma chaitika vaRamaphosa kana vagari vemuSouth Africa vachizvinzwa, tichaguma tazara tese vana veZimbabwe muSouth Africa machimomo. Because ndimi maSouth Africans muri kukonzeresa kuti Zimbabwe iite isvike pairi nhasi uno. Because hamusi kutsuura mukuru wenyu mutungamiriri wenyu. Maifanira kumutsuura pano kuti aramba achikurudzira matororo chichibhanditi chiri kuitwa nehurumende yeZANU-PF. Tiri kuzviona hedu South Africa iri kuda iyo kuti Zimbabwe irambe iri pasi. Iyo inobva yasimba chaizvo ikonomi yayo because inoziva kuti Zimbabwe ikabhusta ikonomi yayo iyo inobva yadzika pasi. Saka ndo zvairi kuita. Saka vana veZimbabwe zivai kuti munhu ari kutiuraya ndiRamaphosa iSouth Africa. Da kutendai mazviita baba chinokure.
Studio 7 apo. VaMnangagwa hamuna tsitsi nevana veZimbabwe. Tinoona vaMugabe vanga vane tsitsi nevana veZimbabwe. Muna 1987 vakaisa vamukomo pajunhawo kuitira kuti zvinhu zvifambe nyika iende mberi. Muna 2008 vakaisa vamutsvagirai papijunhawo kuitira kuti zvinhu zvifambe kuti nyika iende mberi. Saka vaMnangagwa ava havana tsitsi, makaoma mwoyo mukuru ivo. Tini mafira kureva pakarudo.
Makadi vateze Studio 7 vanokoma jonga nevamwe vese vandisina kudoma nemazita. Inyaya yeZimbabwe ichanetsa kusvika kare. Dai yangotengeswa zvayo, kutengeswa zvayo. Tongoziva kuti hakusisina Zimbabwe bose. Hakuna mutungamiri achagona kutungamira Zimbabwe nyika iyi. Yamamvedzi
Kastudio 7, murise mukomatano nokahwande, murise kastudio 7, tinokutendai nenhau dzechokwadi dzemunotipa, murise apapo, tinoda kutendawo baba vatamisa purezidendi vedu, vaaramba vakashinga pakutiunzira shanduko muzimbabwe, tinokutendai kuti mwari ngamuchengete.
Mangwanana akanaka kune mive yestudio 7 vamwe vese vakateerera. Ini handina hangu zvakawanda zvandingataure nepamusoro pekuipa kwaita zvinhu muzimbabwe, asi kuti chikumbiro changu changa chiri chidiki diki hacho kune varichidiki chihombe kune anoshaya, asi chidiki kune anopa. Ndanzwa kubatikana kana kuti kukurudzirwa nezvakaitwa neorganization yakapa vana shangu dzinokura nemupfeki wadzo kuKenya. Ndaikumbirawo organization iyi kana kuti imi vose vakateerera vanoziva kuti organization iyi inowanika kupi, uye kuti vano vangangobatsirawo vekumaNGOs vabatsirawo pamusoro peZimbabwe nepamusana pekudawo shangu idzi. Vana vazhinji vanoendawo vasina zvekupfeka mutsoka pamusana pekushaya. Saka ndanchikumbirawo kuti dai ruzhinji rwabatsirawo tawana kuti tobatsirawo sei vana vedu vari kuZimbabwe vanodawo shangu idzodzi dzinokura nemupfeki wadzo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Kuna mukoma vakumbira adhiresi yesangano rakazvimirira ratakataura nezvaro nezuro mangwanani, rinobetsera zvikoro neshangu dzevana vechikoro dzavanokura nadzo. Sangano iri rinonzi Because International. Adhiresi yavo inoti 1415 First Street South. Guta ravo ndi Nampa, mudunhu reIdaho 83651. Uye namba yefoni yavo ndi +1 208 697 4417. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nemusi wemuvhuro, Hamas yakasunungura vatapwa vaviri vekuIsrael vanoti Nurit Cooper ane makore 41 naYoshevet Lifshitz ane makore 75. Madzimai maviri awa akanga apangwa masvondo maviri apfuura padyo nemuganhu weIsrael neGaza. Israel inoti vanhu vanoita 222 vakapambwa pakarwiswa Israel neHamas. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzedu dzanhasi. Bato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti rinogara richitaura nesangano reSADC pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika. Nhasi mamwe mapoka anomirira zvizvarwa zveZimbabwe kuSouth Africa, masangano akazvimirira nevanhuwo zvavo vane kunyunyuta nemafambiro akaita sarudzo munyika vari kuratidzira pamusoro penyaya iyi. Hurumende inoti chirwere chekorera chiri kuramba chichipararira munyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai mumhauko yaJaya Guru Chris Gande nenhau dzeIsindebele.